Vachitaura pamhemberero dzezuva remadzimai kana kuti International Women's Day dzaitirwa muHarare nhasi, vanotungamirira Zimbabwe Women's Lawyers Association, amai Abigail Matsvai, vati mimo mitemo iri kushandiswa ifambirani nekusimudzirwa kwekodzero dzemadzimai sezvinotaurwa nebumbiro remitemo yenyika.
Inova mutemo wedu mukuru, promotes and protects women's rights, inochengetedza kodzero dzemadzimai. Asi kana takatarisa zvimwe zviminga mpini zvichiripo, ndezvekuti mimwe mitemo yedu ichiripo ichiri mitemo isingacherechedze izvo zvataurwa muconstitution maringe nekodzero dzemadzimai. Semuenzaniso, kana takatarisa mitemo yewanano mamarriage laws edu ari muno muZimbabwe, tinoona kuti mitemo iripo ichiri kucherechedza kuti mwana ari pasi pemakore 18 mwanasikana anokwanisa kupinda musvitsa chene kana kuti anokwanisa kuwanikwa. Izvi hazvifambirani nezvataurwa muconstitution. Muconstitution mataura imo kuti no marriage shall happen for anyone mukomana kana musikana below the age of 18. So these legal biases achiripo mumitemo yedu ndo anotadzisa kuti vakadzi vatadze kubudirira and enjoy their rights.
Izvi zvatsigirwawo namai Edna Masiwa, vanotungamirira Women in Action Group, avo vapawo muenzaniso wekodzero yeutano yavati kunyange iri mubumbiro haisi kucherechedzwa.
Tinotoona kuti bumbiro iri rakacherechedza zvese zvinoita negender. Even the right to health yakaiswa mubumbiro redu. Kune mitemo yakawanda tambotaura paya kuti tiri kutonzi kana wakuda kusununguka it's free maternity services. Asi kana takuenda pa ground hazvisi kuwanikwa izvo.
Mukuru weZimbabwe Gender Commission amai Virginia Muwanigwa vakurudzirawo hurumende kuti isadzikise zviri mubumbiro remutemo yenyika. Amai Muwanigwa vakurudzirawo kuti madzimai awanikwewo muhurukuro dzine chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Vakawanda vedu tikafunga nyaya yekutaura nezveclimate change, tinenge tichiona mamiting anenge ane vakapfeka masutu vachitaura. Handichataura vakapfeka masutu vari verupi rudzi, vachikurukura. Asi seGender Commission tiri kuti climate change discussions dzacho panenge pachitaurwa nezvekuchinja kwekunze kwedu, vanhukadzi ngavawanikwe mavoices avo achipindawo ipapo vachitaura kuti zvinovabata sei ende zvipi zvavanoda kuona.
Mumwe mugari wekumwenezi amai Axilia Madzikanda, avo vange vachiratidzira mabasa emaoko pamhemberero dzezuva ranhasi, vanga vatiwo kunyange hazvo vari kuita mabasa emaoko senzira yekusimudzira upenyu hwavo, vanodawo kuwaniswa kwokutengesera zviwanikwa zvavo. Vachema-chemawo nekushanduka kwemamiriro ekunze, vakatiwo vanodawo kuti dzidziso kuvanhurume dzekukosha kwemadzimai dziwedzerwe.
Tinosangana nematambudziko ekushayiwa market yeko kunyanya kutengesera zvinhu zvedu, saka tongozvitengesera locally nemalow prices. Hatina chimwe chinhu chinozokwanisa kuti tiindirire mberi, saka ndorimwe dambudziko rokutanga. Dambudziko rechipiri, isusu tiriko kumaruzevha ikoko tinoshayiwa mvura pane dzimwe nguva nokuti tinenge tisina matengi mabohos akawanda, saka inderimwe dambudziko iroro nechika. Chechitatu, vana baba havana kukwanisa kuwana dzidziso yakakwana kuti isusu vana mai takavakoshera vochinyi mukati mekurarama kwavo.
Vakleto Manjova, mutevedzeri wemiriri weOxfam muZimbabwe, vatiwo vari kukurudzira kuti hurumende nemamwe masangano akazvimiririra abatsire kurerutsa mabasa anoitwa nemadzimai.
Tikuti hurumende ngaione kuti pazvirongwa zvayo zvenyika nemaprojects ese ebudirira anoitika munharaunda, kunyange nesema development partners, ngaabatsire kurerutsa basa rinoitwa nemadzimai risingabhadharwe.
Vachitaurawo pamhemberero dzanhasi, mutevedzeri wegurukota mubazi rinoona nezvemadzimai amai Jennifer Muhlanga, vatendawo kuti kunyange hazvo paine zvakagonekwa mukusimudzira madzimai, rwendo ruchiripo.
Tiri kufara zvikuru kuti tasumukira munyaya dzeupfumi, kuti mupolitics imomo tichakaisa hedu musoro tichiri kuda kuenda mberi, uye zvekare kuti pane zvizhinjisa zvatakagona kuita kuti tibudirire. Asi tichine zimwe nyaya zvakaita semhirizhonga dzanga dzichitaurwa pano kana kuti kuramba takadzikira semadzimai.
Amai Muhlanga vachemachema nekukura kwenyaya dzemhirizhonga munyika vakakurudzira madzimai kuti ashandise ma-one stop centers dzinova nzvimbo dzakagadzirwa nehurumende kubatsira madzimai anenge ashungurudzwa kana kumbunyikidzwa.
Hamubatwe zvisina uremu, munowana paine maservices ese amuri kuda anoita kuti musanzwe kuti asi ndini ndapara mhosva. Kwatakabva kumashure yaive iri nyaya yekuti kana waitwa kubhinywa kudaro unobvunzurudzwa sekunonzi ndiwe wapara mhosva. Asi zvihurumende nemadevelopment partners atinawo takazvisandura kuitira kuti munhu anenge abatwa kana kuti abhinyiwa kana kuti avhayoletwa haaitwe zvokudaro.
Zuva remadzimai rinocherechedzwa musi wa8 kurume gore rega rega. Zimbabwe yacherechedza zuva iri pasi pedingindira rinotarisa zvakadzama nyaya yekusimudzira madzimai apo vanosangana nematambudziko nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti gender mainstreaming and women empowerment in climate change and disaster risk management. Pasi rose racherechedzawo zuva iri pasi pedingindira rakanangana nekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi kuti pave neramangwana rakajeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.